Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 28, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Through its structures and leaves has already clearly and thunderously endorsed Congress Emerson.
Mutevedzeri wemutungamiri weZANU PF waConstantine Chiwenga vanoti Congress haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato rose dzakabvumirana kuti vaEmmerson Mnangagwa vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Vana vechikoro vatanhatu vakasungwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzeO-level akaburitswa bvunzo idzisati dzanyorwa vomiswa pamberi pedare redzimosva kumasvingo. Zvikwata zvenhabvu zvezvikoro munyika zvorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekosafa cup African Schools Football Championship nekuda kwekudzingwa kweZIFA neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri weZANU PF vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati Congress yeZANU PF haizi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato dzakabvumirana kare kuti vaEmmerson Mnangagwa vari kutungamira ZANU PF vari zvino vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu anotevera nekuti vari kugona basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vaudza musangano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzeZANU PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navaMnangagwa. Nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita. Vati nekudaro vaMnangagwa vacharamba vari mutungamiri webato uyewo ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya.
Taifanira kuita sarudzo, asi nhengo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vaMnangagwa varambe vari mutungamiri wedu.
Vachiwenga vatiwo vaMnangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika. Mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vaMnangagwa semutungamiriri weZANU PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko.
Vese ivava vakatenda kuti president wedu ari kuita basa rakanaka, saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidheti ari kuzobuda pano, and vese vakapa chisungo chekuti kuCongress kwatiri kuenda chisungo chedu ndechekuti vaMnangagwa nekugona basa kwavari kuita ndo vachange vari mukuru wedu, and zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe.
Imwe nhengo yeZANU PF inogara kuBritain Iyo iri kupinda mukongresi iyi Dr. Masimba Mavaza vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovinsi. Saka maprovinsi achazowana nguva yekutsanangura kuti tisakasarudza takabvumirana saka vamunangagwa vanoramba varipo. Saka havana kungomuka vachinza vakwikwidzwa. Vanokwikwidzwa asi hakuna akavakwikwidza. Saka vasimuka kana kuti vatora chigaro vasina avakwikwidza.
Zvichakadai mumashoko avo ekuvhura Congress, vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU PF ikaramba iri panyanga, uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Takatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU PF ichakunda zvine mutsindo. ACCC inogaro taura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobada chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Haazvizive here kuti 2018 takavarova? Iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi. Takapiwa 3 numbers kuti akahwina, asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi yezvinezvi ngaakangamwe hake, tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo mucongress akapa mashoko ekutsigira ZANU PF. Congress yeZANU PF inopera mangwana masikati, apo pachadziviswa vatungamiri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vana vatanhatu vegwaro reform 4 vepachikoro chemadamombe sekondari kwachivi kumasvingo nhasi vabatwa nemhosva yekuwanikwa vaine bepa rebvunzo dzechirungu risati ranyorwa ndokubhadhariswa mari yebvuma murandu kana kuti find inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika kana kuti 30,000 RTGS pamunhu nemutongi wedare remajistrate mumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vanoti Tinashe Mudharara ane makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19, Nyasha Gundani ane makore gumi nemasere 18, Eric Mudzimba ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Prime Mapasure ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Tadiwa Mudimu natinotenda Muzamani vane makore gumi nemasere 18 vamira pamberi pemutongi wedare Muzvare Konzepta Ngwerume. Avo vavabata nemhosva yekutyora mutemo weZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC Act. Kuetare vamwe vana ava vaFrank Chirairo vati vana ava vanga vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vane bvunzo iyi iri munhare mbozha dzavo bvunzo risati dzanyorwa. Vaendera mberi vachiti kunyange vana ava vakasungwa, mapurisa anofanira kuferefeta kuri kubva mapepa ebvunzo aya kuitira kuti vanhu vari kupa vana mapepa aya vasungwe nekuti ndivo vari kutanga kupara mhosva. Mumwe mubereki wevana ava aramba kudomwa zita rake achiti anogona kuzokanganisa nyaya iyi iri mudare ati anorwadziwa kuti vana ava vasungwa voga asi pane mudzidzisi anonzi aiva munyaya iyi asi haana kusungwa.
Ndiri mumwe wevabereki vevana vabatwa nebepa, asi kuti ndoziva kuti nyaya idzi dziri kutangira kuzvikoro kwavo. Pane nyaya yekuti pane ticha pachikoro ichocho ari kunzi ane chekuita panyaya yematepa iwawaya. Kana zvichiita dai please paedza kuinvestigatwa ivo maticha nezimuseki yachona.
Vana vari kuwanikwa vane bvunzo padzinhare mbozha dzavo, ivo mapepa ebvunzo idzi asati aburiswa zviri pamutemo, uye bvunzo idzi dzisati dzanyorwa vanonzi vawandisa gore rino. Izvo zviri kuita kuti vamwe vati zvinoshayisa bvunzo dzegore rino chiremera. Vamwe vana vakawanikwa vaine bepa rebvunzo dzemasvomhu kana kuti mets kwazvimba pamwe nepabhikita facho secondary school kubhikita svondo rapera. Bazi rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rakabudisa mashoko ekuti riri kuongorora nyaya idzi, uye vanenge vawanikwa vaine mhosva vacharangwa zvinoenderana nemutemo. Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini vakaudza Studio 7 kuti vanenge vabatwa nemhosva mudare vanogona kupika makore anosvika mapfumbamwe mujeri, uye vanomiswa kunyora bvunzo kwemakore matatu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nyanzvi mune zvirwere zvegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuti pawaniswe mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwe nacho, uko hurumende ichikurudzirwawo kuti itore matanho anoitwa anoita kuti kurapwa kwegomarara kuve nyore munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheparenyatwo Group of Hospitals, icho change chichitambidzwa mapiritsi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancer Safe, awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye varivo vakatanga sangano reCancer Safe, Dr. Anna Mary Nyakabau, vati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachiti pane vamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu, uyo unonwiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Unoshanda kudzivirira kuti kensa isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinyanyoikoshesa. Saka Cancer Save nemamwe mabasi kubashibatsirana ne Ministry of Health parenga to hospital nevanodawo kubatsira mapharmacist nemamwewo makambani akaisa mari dzavo, takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheparenya to Group of Hospitals Dr. Notando Mtizira,
mapiritsi aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei mairana necancer. Vangu varwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi wayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri, uye vati vapa mishonga yeTamoxifen vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika, pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Tofunga kuti hurumende yaunzwawo chi polisi yekuti kana kuti vari above a certain age kana kuti cancer since iri kuspread fast iunzwe ufanike zvinongoitwa umwewo madrugs aya. In other countries vanhu vabhadhara cancer drugs, but isusu tirikubhadhara zvekuti hai zviri kutidhurira paupenyu. Vawandise mishina yakawanda maregions, hazvinetse one kuBulawayo, one kuMutare, one kuGweru, vanhu vese vari kufamba kubva Bulawayo kuuyawo vouyawo kudzwa kunzi mushina wakafa. Unozvinzwa sei?
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze,
government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore mishina iri kugadziriswa government iri kutarisa on my options ekuripair iyo yacho uyezve nekuunza mishini mitsva and this zviri paadvanced stage yekuti mishini mitsva yeuyi.
Mishonga yapiwa chipatara cheparenyatwa inonzi ichabatsira vanhu mazana matatu nemakumi masere kana kuti 380 avo vasingakwanisi kutenga mishonga ikwegore rose. Gomarara rezamo rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume, asi kumadzimai rinonzi ndiyo mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai zvakanyanya munyika. Mwedzi uno wagumiguru mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti breast cancer awareness month. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakati nezuro manheru zvakanga zvisingatarisirwi kuti muzinda weAmerica uri muSouth Africa vakazivisa nezvekurwiswa kungangoitwa South Africa mukupera kwesvondo nematororo ivo usina kutanga vataura nehurumende yavo. Murume anofungidzirwa kuti ndiye akarwisa vaPaul Pelosi vanoye murume wemutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi anonzi akananga imba yavo yekuSan Francisco. Sangano renhau reAssociated Press rinoti vanhu vane ruzivo nezvenyaya iyi vataura mashoko aya nhasi. VaPelosi vakarwiswa vakarohwa zvakaipisisa nesando mumusoro. Mutauriri wavo anoti vaPelosi ava nemakore makumi masere nemaviri vakakuwadzwa musoro nemuviri wose uye vati vari kutarisirwa kupora kubva muchiitiko ichi. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana-siyana emunyika zvikuru mudunhu remasvingo vanonzi vari kutambira nemufaro kunaya kwakaita mvura mazuva mashoma adarika vachiti vave kutotanga kuturura mapadza kuti vapinde muminda vachigadzirira mwaka mutsva. Asi varimi ava vari kuchemawo nekukwira kwavanoti kwemitengo yezvikwanisiro zvinosanganisira mbeu nefotereza izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yevakawanda. Amai Rosina Gonese vemubhuku rekwamakonese kwagutu vanoti kutanga kunaya kwave kuita mvura mucherechedzo yekuti gore rino mvura iriko, asi dambudziko ravari kusangana naro nderekuti mutengo wembeu wakakwira zvakanyanya zvekuti varimi vashoma ndo vachakwanisa kunge vachizvitengera mbeu.
Mvura yakugadzirira yakutogadzirira vanhu vakatochera makomba, asi mbeu handi yatisina zvichatisira hatina. Ndo yacho yakudhura zvekuti masati kg hatitombomagoni kana sati kg chaya chaya hatigoni. Ende mvura yacho gore ino inoratidza zvekuti isitakura, inoratidza zvekuti ichanaya, asi zvikwanisiro hatina. Mombe izvizvi dziri kupwa nokushaya mafuro.
Izvi zvinotsinirwa nava Opus maunganidze vemubhuku rekwachinyanganya kwakare kwagutu kumasvingo avanoti varimi vakawanda vave kutotarisira kuti vachanunurwa nezvikwanisiro zvavanotambiriswa nehurumende pasi pezvirongwa zvepfumvudza nechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme.
Kwakatoderedzerwa nezuro mudare rokuti munhu wese nganyorwe mazita, zvikanzi zvitupa zvenyu munyora nenamba dzezvitupa. Toda kuziva kuti vanhu vangani vakawana mbeu. Mbeu dzava kudhura kumareseva, hadziwanikwi, dzinowanikwa dzichidhura. Saka vanhu vanoda kurima makomba havachadyari mbeu dzakanaka.
Asi mumwe murimi ari kuuzumba vaEfraim Chirenje vanoti ivo havasi kutsukunyudzwa nemvura yakanaya svondo rino iyi kunyange hazvo yakanaya yakawanda mudunhu mavo. Vachirenje vanoti mvura iyi ndeye muna kamwe kana kuti bumarutsva iyo inogona kumboenda yosiya mbeu dzinenge dzaiswa muvhu dzichitsva nezuva.
Kuti titisisi mvura yekurima hatingadaro nokuti nguva yekurima haisiinei asi mwedzi uri kuuya uyu Novemba kunoku handiti ndobumarutsva kana kuti ndonhingi haiwa isi yekurima mwedzi uri kuuya uyu ndowatinenge takutokandira kurima.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai vePGT, vanoti mwaka uno varimi vakawanda vachakundikana kuzvitengera zvikwanisiro izvo zvichaita kuti vakawanda vatarisire rubatsiro kubva kuzvirongwa zvehurumende izvo zvavanoti zvinonyanyobatsira varimi vepasi.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Varimi zvavakuvaomera zvikuru pamusana pekukoniwa kutenga zvokurimisa. Mbeu zhinji nefertilizer zviri kuenda kuzvirongwa zvepfumvudza. Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa.
Tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti tsaga re50kg yefotereza yerudzi rwecompound D riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti US$45. Tsaga re50kg urea rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti $70 kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN ichitengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu inonzi iri kutengwawo nemitengo yakasiyana-siyana zvichienderana nezvitoro. Sapo yemakirogiramu mashanu inonzi iri kutangira pamadhora ekuAmerica 15 kuchitiwo makirogiramu 10 achitangira pamadhora makumi matatu ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi nenyanzvi mune zveupfumi yakakonzerawo kushomeka kwefotereza pasi rose izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvekurima zvichatovedzera dambudziko rechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Hurumende inonzi inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvinonzi zvarasikirwa nemukana wekukwikwidza mumakundano eCAF School Football Championship ari pasi pekosafa ayo ari kutanga mangwana kuMalawi zvichitevera kurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Tichakupai zvizere nyaya yenhabvu iyi munhau dzedu dzemitambo mangwana.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine. Was a
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinotarisa nyaya dzemimhanzi. Ivan Zininga weStudio 7 nasa anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wemusambo weAfrofusion anonzi Pio, asi rekuzvarwa naro achinzi Simba Rashe Abel Pio.
Zvema gitare ndakatanga ndiri kuchikoro chaiko, but professional recording ndopandakazotanga mugore ra2012.
Vabereki vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Ya, kazhinji paunotanga havazi vese vanozvitambira, havazi vese vanosapota, vamwe vanodzikisira, asi wakati fambei nendima yacho mushure munongo wabudirira vanotanga kuzonzwisisa kuti aiwa munhu anga akananga anga ane chinangwa ichi nechino, saka havazi vese vanoapreciata, havazi vese vano, asi varipowo vanotsigira.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu muindastry?
Ya, vanhu vari kutambira music. Ya, vanhu vari kutambira music, that's why muchiona tichiramba tichi i promotion. Ma promoter atina au usual ma promoter atina omnika medu ndiye kutongo vanongwachida mari vanotarisa panenge panona munhu atirirei handi wanda kushanda nao usati watirirei zvinenge zviri kure kuti uve uchisimudzira kupinda mustudio everything kuti ndiise zvinhu zvangu online everything need money
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
ya vanoda kundibata masocial media handles its POZW spelled PIYOZW kufacebook kuyoutube kure channel inonzi POZW also then number mbozha runhare 0771 126 102.
Kamunoda kubudawo nako mudariro ndekapi?
Kandichabuda nako mudariro kanonzi tsomtsom kureva kuti zvakandimomotera zvakandidzvanya.
Zvinzwira mukomana wechidiki anonzi iye Pio rekuberekwa achinzi simba rasha Abel Pio achirova musambo weAfrofusion kuti aiwa azivisa kuti ndapindawo imomo munhandare yemimhanzi tanzwa achitsanangura muhurukuro yaaita naIvans Zininga. Tinotenda zvikuru Ivans nekuwana muimbi uyu. Totarisira kunzwa vamwe vaimbi svondo rinouya. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wekongresi yebato rezano PF, uko tinonzwa kuti mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaConstantino Chiwenga vazivisa kuti kongresi haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzese dzebato iri dzakabvumirana kuti vaEmmerson Mnangagwa vaenderere mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Bato rezano PF rinosunga kuti mutungamiri webato vaEmmerson Mnangagwa havasi kuzokwikwidzwa paCongress iri kuitwa iyo iri kutariswa kupera mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gaino Gumede Sairi.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga uJonga Wilson Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu umhla ka 28 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa wakhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party.
Amalunga wonke ebandla lezano PF athi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongungekho emthethweni.
Asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo, ngoba nxa inhlanyelo i-10 kg iyakuba yi-$30, whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency.
Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sixoxa leqembu le-insingizi elethekelela kwelemelika okwamanje. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi ngumadewa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lezano PF asevumelene ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba ngumabhalane omkhulu webandla elibusayo okweminyaka emihlanu ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Mamelezani PF, mamelokubusa, mamelokubambana, mamelokubambana.
Ekhuluma emhlanganweni omkhulu webandla leli owe-Congress, umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli uthe izabelo zonke zifuna ukuthi uMnangagwa akhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party. Let us all register to vote for him and the party.
Ulembali njalo siyazi lapho avela khona, akasibhaliseni ukuvota sonke, simvotele umnyaka ozayo. Lokhu kusekele njalo zinhlangothi zonke zebandla leli ezithi zithakazelela ukwenziwa nguMnangagwa. Sokukhangelele ukuba ibandla leli lethule umbiko oveza ukukhethwa kukaMnangagwa, okhangelele ukuba uzakhetha njalo amalunga aqakathekileyo. UMnangagwa utshele amalunga ebandla lezanu PF ukuba bazanqoba kukhetho oluzayo. Ilunga lezanu PF umnumzana Admire Maskati uvumelane lokwethulwe nguMchiwenga esithi uMnangagwa usebenza kakhulu eZimbabwe.
Ngo-2023 okokuqala kusukela lapho engena khona ukuba ngupresident, uPresident Emmerson Mnangagwa wenelisile ukuthi ayananise abantu kumbe amalunga ebandla lezano PF ukuthi behambe ngokwalo lunye langonyathelo lunye. Lokho kuyinto eqakathekile ebandla lezano PF ngoba kunika ibandla lezano PF amandla ukuthi lisebenze ndawonye, abantu babezwanani, kube lokuthula, kube lobudlelwane obuqotho. Okwesibili, kusukela lapho wangena ukuba ngupresident useqalile ukwenza wenze inhlelo ezehlukeneyo enza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Mafa, uthi akumangalise ukukhethwa kwaMnangagwa. Uphinde wathi kabasoze banqotshwe kukhetho oluzayo.
Thina sithembe abazalwana labantu beZimbabwe esithi ngama-citizens. Kambe umbaba uMthwanga ukhumbula ngubani ongaphinde votele ibandla elahluleka for 42 years khathesi selikhampena njengeparty eku-opposition? Hayi, lizaba zinhle zithobelene, batho njalo abadala. Thina singabanqobi, sibanqobile ngo-2018 batyonja. Yikho lo nyaka sivalile konke imlindi yonke yokwenza ubugweregwere.
Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democrats Institute uthi ibandla leZANU-PF likhanya selungele ukhetho oluzayo.
Noko ekutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. IZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane, kuncintiswane, abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engapho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba upresident futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinye ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Abanye abasemhlanganweni lo bagoqela abamela amabandla akuzwekazi le-Afrika anjenge-Front for Liberation of Mozambique, African National Congress, Southwest African People's Organization le-Chama Chamapinduzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abantwana abayisithupha besikolo seMadamombe Secondary School esigabeni seChivi esabelweni seMashingo abatholakale belamaphepha omhloliso wesilungu sebehlawuliswe izinkulungwane ezingamachumi amathathu zamadola $30,000 munye ngamunye. Abantwana laba abathoniswe emthethwandaba eChivi batholakale belecala lokwephula imithetho yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC nguTinashe Mudarara, Nyasha Gundani, Eric Mudzimba, Prime Mapasure, Tadi Mudimu, Lotinotenda Muzamani, bagwetshwe ngumanji uConcepta Ngwerume. Intengo yenhlanyelo eZimbabwe ibiza imali ephezulu okwenza ukuba abalimi bathi bazehluleka ukulima kahle lonyaka, kubika uAnastasia Ndlovu.
Amavinkili amaningi obulawayo lezinye indawo zelizwe athengisa inhlanyelo ngentengo ephezulu okumangalisayo. Emavinkilini amaningi isaka elilodwa lenhlanyelo yomumbu alesilinganiso se-10 kg ibiza amachumi amathathu amadola emelika, i-$30 kuthi eyamabele alesilinganiso se-5 kg ibiza amadola alichumi lambili, $12. Omunye umlimi umnumzana Matthew Bubesi Sibanda ukhala ngentengo yenhlanyelo esithi uza kwehluleka ukulima lonyaka.
Inhlanyelo esiyilimayo hayi kunzima kulezi nsuku, ayithengeki ngoba inhlanyelo thola ukuthi isidula okungenziyo. i-10 kg iyi-$30 akunjela ukuthi $30 ulima insimu enkulu o-10 hectares uyabuluza emalini ulima. Kukade uhulumende bekumele ayehlise inhlanyelo ibe inhlanyelo ethengekayo kwenzela ukuthi abalimi benelise ukuthi balime ilizwe lithole ukudla okweneleyo. njengoba ilizwe livele lisendlaleni kuyo yonke into le economy ivele kulobunzima obukhona abantu bengasebenzi ngoba abantu manje abalimi bese belungiselela ukulima njengoba izulu seliqalile nje ukudumaduma ukhize endaweni ezihlukeneyo manje abalimi bathola ukuthi inhlanyelo kayithengeki kulobunzima obukhulu ngoba intengo yangkhona hayi iphezulu kakhulu.
Umnumzana Maluba Mhlaba omunye njalo umlimi uvumelane lo Sibanda esithi inhlanyelo ayithengeki.
Indaba le eyokukhwezwa kwenhlanyelo leyo asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iyakuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency and ma uswayipha iba more expensive. Mina inhlanhla nje ukuthi inhlanyelo vele ngahle ngathenga vele kudala. So yes, abangakathi ngiyabazwela lami kodwa ngisadinga ukuthi ngikwanisele ngoba ngiyashota engxenye nge-5 kg. But ukukhweza kwenhlanyelo lokhu mbonani into engaqondanga. Into engaqondanga sibila ngazi ukuthi uhulumendeni ukhangele ngaphi nxa kusenzakala so ebantwaneni bakhe. Ubaba ongakwaziyo ukuthi abantu bakhe bayavuka besidlane ekuseni kumbe badleni izolo which it is as good as ubaba ngubaba uyabe engekho.
Umqondisi wabalimi eMathabeleland North kugatsha lwe-Agricultural Extension Services umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi abazancediswa ngenhlanyelo nguhulumende ngabazangena kuhlelo lwe-intwasa.
Usebenzisa inhlanyelo ama 2 kg ngendimanyana yakhona kodwa nxa ngenxa yokuthi uyakwenza imfanelo zonke isivuno ositholayo sidlula kafutshana isivuno somuntu oyabelimi i-hectare ngoba uyabunga i-hectare liyani uyabunga zange ulungise ulima amagoji kumbe udebe indlela yokulima yona le esithi khona ngiyamaripatayini abalimi sibabuye babona into ukwenzile usubhaliswa uzuze la inhlanyelo le fertilizer yaphansi le fertilizer yokuzalisa ukuze kanye lezinye inhlanyelo ezijiyeneyo kuba ngumumbu kuba ngamabele kumbe inyawo uthi lokho yakukhethile i-sunflower amazambane lendumba uhlanyeleke konke lokhu kukhangele ukuthi uzazuza ukudla okukwenelisayo nemuli yakho uzahambisa okunye GMP uyethengisa.
Unyoni uqhubekele phambili esithi uhulumende uzanceda wonke umlimi eMathabeleland North.
Yena lisa ekade sikulungiselela sikhangelele ukuthi alubani zonke izakhamuzi zeMath North 265,000 imizi alubani yangena kulolu hlelo kodwa okugcina kwenzakele ukuthi abanye bayasukuma abanye abasukumi kodwa ukulungiselela kukahulumente kukhangele ukuthi wonke umuntu ozimiseleyo ukugebha amagodi kumbe ukugebha namakhuba yamaliphathayini lawo lapho ayahlanyela khona abalimisi babuye bahlole babone ukuthi wenze ngendlela aqondiswe ngayo uyazuza okuncediswayo.
Bayakhala abalimi abangasoze bangene kuhlelo lwe-intwasa abathi intengo yenhlanyelo ikhuphuke okumangalisayo. Bathi balakho ukuthi bacele uncedo lokudla ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika. Selengeza imali ebisiza ngayo abantu bakwele Syria ngezigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 756 million ngemva kokulinika usizo olufika izigidi ezedlula kancane amakhulu ayisitshiyangalombili 808 million ekuqaleni komnyaka. Unkosikazi Linda Thomas Greenfield omelele eMelika kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations utshele ikhansili yezokuphepha ukuba abantu beSyria balokhe besengozini. kusukela kumnyaka ka 2011 kwabhubha njalo kwalimala inani labantu abangamakhulu izinkulungwane ezintathu lengxenye 350,000 kuthi abanye abangamachumi azinkulungwane sebabotshwa ngenxa yokunganaki bathunjwa ngenkani kumbe bacatsha kuthi abayizigidi ezilichumi lantathu 13 million sebasuswa lapho ababehlala khona inani elifika izigidi ezimbili baswela okokudla okwaneleyo kusenjalo sokwaqhamuka umkhuhlane wesihudo icholera elizweni elingasela kunakekelwa ukuqondileyo kwezempilo konke lokhu kwenzakala ngemva kwamandla alolunya kahulumende wakuleli asetshenziselwa izizalwane ezazitshengisela ngokuthula zikhonona ngohulumende kamnumzana Assad ngomnyaka ka-2011. Elemelika lihlezi lililizwe elikhokhela wonke amazwe omhlaba jikelele ekunikeni abantu beSyria usizo. Le imali engezwayo izanceda izigidi zeziphepheli khona manje njalo izanceda inhlanganiso zokusiza abantu ezisebenza lazo ukuthi benelise ukuphandela lezo ziphepheli amanzi ahlanzekileyo, ukudla, impahla etshiyeneyo, indawo yokusitheka, ezomvikela, impila kahle eqakathekileyo, losizo lokudla okwakha imizimba. Njalo kuzasekela inhlelo zokuphilisa uzulu elizweni lonke kusalesikhathi. Unkosikazi Thomas Greenfield uphinde wathi lokhu kutshengisela ukuba uhlelo lolu lweResolution 2642 kumele lwenziwe ngesiphandla ngiphangi uthi kufanele uncedo lufike endaweni ezijiyeneyo elizweni lonke jikelele kungelankinga. Unkosikazi Thomas Greenfield ugcizelele sithi umbuso okhululekileyo abantu bakweleSyria okwakha lokusinda. Uthi ulusizi ngamaqhinga okulibazisa asetshenziswa nguhulumende kaHassan encediswa ngeleRussia ngoba kuyikho osokubambezela ingqubekela phambili yohlelo lokuthula njengokuthiwa isivumelwano seCouncil yezokuphepha esamazwe omanyano iUnited Security Council 2254. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi isikhathi sesedlule ukubana uhulumende ka-Assad kanye leRussia benze abakuthembisayo. Uthi sesedlule isikhathi sokuba bathathe umthwalo wabo wokubangela udlame lokungahlaliseki. Ngakho-ke uthi isikhathi sesedlule esokuba benzele abantu beSyria okuqondileyo. Unkosikazi Thomas Greenfield. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ingqubekela phambili lokukhululeka kukazulu kweleSyria.
Hey guys, showtime. Owa manje sileqembu insingizi esalemukela libobaba silovusa mkhaya uBlessings Ngqo Nkomo besithu sekamtho lo Robin Mlawuzi siyalemukela kuhlelo lethu bobaba.
Siyabonga kakhulu.
Ngiqale ngawe mkhaya, nguwe okhokhela leli qembu ngithi.
Yebo bajonjalo.
Bajonjalo. Akusitshele ngamafitshane ngohambo lwenu lapha kwelemelika lifike nini njalo lihloseni?
Sifike lapha eMelika izolo ebusuku umuntambama eWashington DC. Sinxuswe yi-classical movements, i-music agent sebenza namaqembu amaningi kakhulu emhlabeni wonke. Bathakazelela iminyaka engamachumi amathathu, 30th anniversary. So basinxusile njengabantu esisebenza labo ukuthi sibuye sizo-entertain ama-guests abo ababuya ku-anniversary le ngesonto.
Kulokunye yini elizakwenza lilapha kumbe lilande nje?
Silande uhlelo lolo kodwa sinxuswe futhi sasesinxuswa nge-church, First Street Baptist Church. Sake sayivakatshela size sibuye lapha eminyakeni edluleyo. Bathe besizwa ukuthi sikhona bathi hayi singadlula eceleni. So ngeSunday kuseni sizaba le mini concert e-church for abazalwane labantu bonke nje abafuna ukuzobukela and then sesiba le-church service.
Okay. Iqembu leli sembuya kuwe sakamtho umbe ngithi Nkomo. Iqembu leli vela ngabe alintshelanga ukuthi ngisekamtho. Ngoba ngiprefer ukutsho njalo.
Hayi ku-right.
Iqembu leli lenu labunjwa nini kulaba abangalaziyo lini?
Yes, iqembu leli labunjwa ngo-1987 esikolo esobukazi lapho esafunda khona.
Hawu lingamadoda esobukazi.
Esobukazi
emsebenzini. Lobathathu.
Hayi, ama original members yo album bayo ngo 1987.
87.
Yes.
Ya ngabona ebe mbaziyo labo ngoba linayo. Lisase fresh inyana. Lisase fresh inyana.
Yeah.
So mlawuzi ungathi umculo eliyuchayayo ubizwa ngokuthi yini? Njalo abemelika lamanye amazwe bawemukela njani umculo wenu?
Ah siya ngiyabonga kakhulu. Ah ngesikhiwa babe sithi roots music. Kodwa kithi nxa suka kobulawayo sibizwa ngokuthi music lay ngamasiko ngiyamasiko ethu imbube music. So abantu abalalela loculo o endaweni sesike sahamba kizo bawuthakazelela kakhulu abawujabulela bathi ubayenza bekhululeke nje ngayo yonke indlela uma besizwa lo mculo because lo mculo siuhlabela njengama voice ethu lengungu lezandla so singathi natural music ophuma kobulawayo phakathi street eZimbabwe so ya imbube imusic umculo ngona imbube.
Hayi sizakuzwa nje imbijana bazasihlabelela imbijana ukuthi sizwe umculo wenu. Kodwa ngibuye kuwe njalo sekamtho.
Yes.
Kungani lihlala e-Austria kuhamba njani? Lihlala e-Austria kumbe lihlala ekhaya eZimbabwe?
Okwamanje ngathi sihlala ndawo zombili. But isikhathi esiningi sabe se-Austria. I-first tour, i-tour yethu yokuqala yaba se-Austria ngo-1995. Yes, so sathanda kakhulu indlela abasiphatha ngayo, indlela abayamukela ngayo imusic yethu. And then okwenza sahlala e-Austria kakhulu bese sifuna ukustarta imusic, isihlanza imusic yethu, le classical music. Imbube music, le classical music. So sasesihlala esikhathi laphana sifundela ukuthi sokuhlanze lokho sikwanise ukubhala imusic yethu ngama-notes.
Sasekwenza khona.
Yes, sakufunda sakuyenza and then sase decide ukuthi sibe lamakha amabili eZimbabwe leAustria.
Wow. Ngiphenduke ukwenjalo mkhaya. Kukhona yena eliza kupha kulela uZulu nonyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo.
Kunenge kakhulu, kunenge sihlezi sipheka. Bekule noma COVID lockdowns asinike isikhathi esinengi esokuthi senele sokupheka. Osokusele nje ukuthi siphakulule. So ayibhafei khona nje. Sizoloko siphakulula mbijana umnyaka uzuye phela.
Angazi ukuthi lingakasiniki kumbe ngcono lisihlabelele lisinike nje okunye likuphakululayo.
Laduma baba laduma. Duma laduma ladumizu. Laduma baba. Laduma baba. Duma laduma ladumizu. Isikati baba. Isikati. Awusifile. Asambien. Siyokulenda isikati baba isikati awusifikile asambien siyokulenda uzemi nanawe sipa patizwe ekameli lilababa lelendotana lomoya oyincwele uzemi nanawe sipa patizwe ekameli lilababa lelendotana lomoya oyincwele
wazo wabamnandi umculo insingizi ngiyabonga madoda nguseka mtho u blessings inqonkomo njalo lovusa mkhaya okhakhela iqembu labo lo Robin Mlawuzi siyabonga kakhulu ukuthi libe lathi namhlanje
kubonga thina
siyabonga kakhulu
Kiki was a Friday my darling was a Friday umsebenzi ubogine Woza Friday my city.
Good iviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa. Ucula leqembu labantwana bensindiso yamaNazareth ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Jesus Fund.
Ade wangu mfelokazi obeshadwe ngureverend J Maphosa obedume kakhulu kwezenkolo wathe kufeni wakhe wathela umkakhe uMadewa ukuthi aqhubekelise phambili ivangeli ngomculo. Yekela sizwe imbali kaMadewa.
Okhulele endaweni yaseLupane, wafunda khona endaweni yaseLupane. Ngifunde eThongoke Primary School, ngazofunda eNhlanhla Secondary School, kulaye ngaqeda khona ukwenza izifundo zami. Mina endimeni yomculo ngiqale ukuba khona ngo-2010 labe ngili-backing vocalist lika-Rev J Maphosa, umkhokheli weqembu lensindiso yamaNazaretha iNdlunkulu Gospel.
Ulandisa ngokuphiwa kwakhe intambo ngumkakhe ukuthi akhokhele leli qembu lezomculo.
Rev J Maphosa ongumkami wasethi iqembu lakhe lele labantwana bensindiso yamaNazaretha ebeliculwa nanoma ubani owesifazana ongaphansi kwensindiso yamaNazaretha usefuna ukuthi libanjwe yimi unkosikazi wakhe ngokugcweleyo ngo-May 2020 yena wasedlula ezweni singalirekhodi. Kodwa ngase ngubona kufanele ukuthi kwamele ukuthi ngigcwalise izifiso zomngani ngilirekhode ngiqale ukuba sendimeni yomculo ngokugcweleyo. Ingakho ngo-2020 ngo-December ngathatha leli nyathelo lokuthi ngirekhode albhamu yami lokuqala ethi Sizowela Kanjani.
Bakhona bamenza wathanda kakhulu ukucula uMadewa njalo wacindezela amadlalade akhe engoma zokholo.
NguRev J Maphosa lo Thembi weSisters of Paradise yibo bangenza ngakuthanda umculo ngawuthakazelela ngaze ngafisa ukungena kuwo ngokugcweleyo njengoba okwamanje sengisenza. Mina ngilama-albhamu angu-3 okwamanje elithi Sizowela Kanjani, ngicela ukuvuma lo wethembekile Jehova. Kumanje ngiphezulu kokusebenzela elinye LS4 elizaphuma nje kungakudalanga esikhangele ukuthi lizaphuma mhlaka-15 November leli albhamu.
Hambi Madewa, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi njalo bafuna ukuxhumana lawo bangakuthola ngaphi.
Madewa and abantwana bensindiso yamaNazaretha batholakala kakhulukazi ku-YouTube, Facebook, siyahaywa emidlalweni etshiyeneyo. Ama-CD ethu kakhulukazi siyazithengisela thina egodini laphana phambi kwako-OK. So osidingayo siyatholakala ku-0774454655. Bonge kakhulu nakubalandeli, sisapota njalo.
Besisindiswa ngabantwana bensindiso yamaNazareth bekhokelwa nguMadewa obenguye esigotshelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempelasonto ebusekileyo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bambe.
Live Talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF weCongress. Singeke hlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga wonke ebandla leZANU PF athi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongekho emthethweni. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sithethekelwe liqembu le-insingizi elisethekelele lapha e-studio e-Washington DC. Silugqibake lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngomvulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.